FC Platinum yarwa Blue Chips 2-0. Ndokutora mukombe unokosha uyo. Uyo unovhura makundano emwaka gore rega rega. Chikwata ichi chasimbisa umisha wacho wenabvu mushure mekutora mukombe weleague kanokwana kana kakateverana. FC Platinum ndiyo yakatora mukombe weleague mushure mekupedza ine mapoids mapfumbamwe pamusoro peChicken Inn. Mutsigiri wenhapfu vaLamek Jacob vanoti zvanga zviri pachena kuti chikwata chaNorman Mapesa ichi chinotora mukombe weCastle Challenge uyu.
Haizi Platinum yanga riri pachena kuti yaitohwina. Chazara kutora, tora chete league, ndozvazara.
VaTsigiri venhapfu vanga vakazara munhandare iyi mushure mekudzikiswa kwemari yekuri pakupinda munhandare kubva pamadhora matatu kuenda pamadhora maviri. Nengo yekomiti inotungamira vatsigiri venhapfu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti Premier Soccer League kana kuti PSL haifaniri kugumira pamutambo uyu chete asi kudzikisa zvekare mari pamutambo yeleague. Mukombe uyu unosanganisira chikwata chinenge chatora mukombe weleague nechikwata chinenge chasimudza mukombe wechibuku Super Cup uyo wakasimudzwa neBlue Chiefs mushure mekurova Herentals 1-0. Kunyange hazvo vatsigiri vakawandisa kusanganisira vaOliver Musongoro veDynamos vanoti pachavo havasikuona Dynamos ichibudirira makundano emwaka uno.
Matimu avo mazi kumbomatarisiro ranga hwinhenhene bhozi havabhadhare bhozi ana FC Platinum nana Chikenini matimu anobhadhara, saka ndovati kutitirasa ranohwina lege pane plus ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvinoizvi.
Dynamos iri kuvhura musangano nerwendo kuhange musi uyo FC Platinum iri kusangana neSimba Bora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.